Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoroye na uzedu za nasi china chivavu 4 2017. Vanhu vakawanda munyika voda kunyatsonzwisisa mashandiro echirongwa chebiometrics voter registration. Mapato ari munera oparura nemugovera hurongwa hwekukurudzira vechidiki kuti vanyorese kuvhota. Magweta nevanoita zvematongerwo enyika votaura maonero avo pamusoro pemabasa akaitwa nevaimbova mukuru wevatongi vematare vaGodfrey Chidya usiku avo vakashaya nezuro. Vashandi vehurumende vojamuka zvichitevera urongwa hwePublic Service Medical Aid Society wokuda kukwidza mari dzinobhadharwa nevashandi nezvikamu 300 kubva muzana. Muchirongwa cheWomen's Round Table na 8 PM paLive Talk tiri kutarisa mabhizinesi ari kuitwa nevanhukadzi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei pamasaisai anoti 909 AM ne 4930 kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwa kutifarira paFacebook page redu revoa Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire papage redu iri revoa Shona.